pamboita kukandirana makubhu nematete pakati penhengo dzezanu PF neTCC patanga musangano uyu, asi zvinhu zvazogadzikana musangano ukapera zvakanaka. Vakafanobata chigaro chemutauri wevechidiki kana kuti Youth Assembly mubato reTCC vaStephen Chuma vati kugara vanhu vachitaurirana kunopa kuti mhirizhonga iderere.
Pakawanikwa mipano yakadaro yakawanda, not only kuno kuHarare asi nekumaruwa. So that nyaya dzeviolence dzemhirizhonga hadzizowanikwi zviitika, because vanhu vakagara vachimita vachitaura zvinyuito zvavo zvinolesena kakutsamwirana.
Vechidiki kubva kumapato ese vapinda mumusangano uyu vashora mhirizhonga vachiti yasvika nguva yekuti vasiyane nenyaya yekushandiswa kurwisana nedzimwe nguva vachideura ropa. Imwe nhengo yezanu PF mudunhu reHarare vaLamed Chimanyiwa vati vafara chose nemusangano wanhasi, uye vati tariro yavo ndeyekuti misangano yakadai irambe ichiitwa.
Dai varamba vachiita mameetings aya pano nepapo, so that even avo vanotuma vana kuti vaende kunoita mhirizhonga munguva dzemaelections vanonyara.
Vachitaurawo vakamirira bato ravo reNDCT inotungamirirwa navaDouglas Monzora, mumiriri weGlenview South muNational Assembly vaVincent Changirai vati vechidiki havachadi zvemhirizhonga uye vanofanira kuramba vachisangana vachipanana mazano uyewo vari kuda zvinzvimbo zveutungamiriri.
Semayouth takwanisa kuwana space yekuti across the political divide tinenge tichisangana tichitaura. I think zvinotireutsa kutoti patinosvika kumaelection we have a common understanding yekutoti izvi zvekuti maleaders vanotiisa pamberi pemademonstrations tichitanda matombo hatichadi, takuda mapositions ekuti tinenge tichiinfluenzawo kuti politics dzedu dzenyika dzirikufamba sei.
Mutauri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vange vari pamusangano uyu, uye vatiwo vanhu vakawanda vachina chido chekuvhota munyika nekuda kwekuti mapato ezvematongerwo enyika anogaronyora manyepo padandemutande kuti ZEC inobira sarudzo. Asi vatsvangirai vati havabvumirani navamangwana vachiti ZEC inofanira kuita basa rayo zvakajeka kuti vanhu vavimbe nayo. Vati nyaya yakaitika kuChegutu yekuti vaGift Konjana veMBC Alliance vakakunda musarudzo dza2018, asi ZEC ikati vaDexter Nduna veZANU PF ndivo vakakunda, ndiyo imwe yenyaya dzinoita kuti vanhu vashaye hanya nekuvhota. Mukuru wesangano re4H Zimbabwe iro raronga musangano wanhasi vaJohn Muchenje vatiwo kunyange hazvo pamboita kupopotedzana zvinhu zvazofamba zvakanaka.
Ino kana muchitanga kusangana nadokutanga mombo dzinombotungana mudanga parive ne good day it will settle and then they will over the toll of each other as we possible.
Sangano re4H Zimbabwe rinouya nezvirongwa zvaro kuzowedzera basa riri kuitwa nemamwe masangano mukukurudzira runyararo nekubatana munyika akaita seYouth Zimbabwe Trust pamwe neNational Peace and Reconciliation Commission. Mhirizhonga inowanda nguva dzesarudzo, uye vechidiki ndivo vanonzi vanowanika kakawanda vachiita kana kushandiswa pamhirizhonga iyi. Pamberi pesarudzo dzemabyelections muna Kurume, nhengo yeTCC Mushakabvu Vambo neMincube vakapondwa nevanofungidzirwa kuti vatsigirwe ZANU PF. Nyaya iyi ichiri kumatare edzimhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.